Então, Clarice, Ranaro, que está jovem, da Biscoroninha, é curti, chicapa, tiro, cuxomega. Materens, vanoai, o magajen, avo, de aceitin, curti, vá, tema, miúdo. E curti, vá, de vá, sabendo, da Biscoro, e curti, vá, zodiga, ou curti, vá, e vá, repascor. Saca, vanoai, gente, they are opting to not come to school. Of course, sani mama oma situation ekuti they do not confide. Havatauri vanhu vakawanda kuti ndo situation, but vacho vari kutaura vanopa mashoko ekuti zvonei kudzimba hakuna chekudya. Saka kuti ivo vamuke vachiuya kuchikoro zvava zvinhu zvakaoma, and izvi zvatoitwa kuti zvive wese nekuti zvonei zvikoro zvakasvimbopa chikafu under the school feeding program hazvichakwanisi kuramba zvichipa vana chikafu. Pachikoro chinonzi Baobab Primary School kuVictoria Falls vari kupama chakadha kana noatmanusi anenge asina kana usavi kana chii. Chikafu changa chigara chichipiwa nehurumende chibage, and zvikoro zvimwe ndizvo zvanga zvine mandate yekuti zvitsvage usavi. However, nenyaya maeconomic conditions, maSDC committees haachakwanisi kutenga zvinhu zvinenge vana beans, mafuta, chichi yekuti vana vazodikirwa kuchikoro. Saka chiri kungopiwa kuchikoro ichocho machakati asina zvimwe kana mangai. Kune chikoro chinonzi chamabondo vana vari kupiwa mangai.
Saka zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka, and the situation has got so bad to the extent yekuti chero mateachers acho anga achiraramawo nechikafu ichocho chaanga achiwanawo kuchikoro vaakungodyawo mhangai nevana.